This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo kukadzi 22 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano remadzimai reWomen's Coalition rosangana svondo rino kuti rizeye nezvebhiri rekomishen inoona nezvekuenzaniswa kwemikana, kana kuti Gender Commission Bill. Rimwe sangano rinorwira kuendeswa kweupfumi kuvatema rinoumbwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition rinoti riri kusangana chipiri chesvondo rino kuti rizeye pamwe nekunzvera pasvika nyaya yebhiri rekomisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana, kana kuti Gender Commission Bill. National Director wesangano iri Muzvare Salidura vanoti chinangwa chavo ndechekuti vazokwanisa kutaurirana neparamende kuti pagove nechinobuda kubva mubhiri iri. Gatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Uyu musangano wekuti isu semasangano akazvimirira ari ega tichange tichigara pasi kuti tinyatsonzvera nekuona mamiriro aita nyaya yeGender Commission Bill nepayasvika, kuti tigokwanisa kuita muonera pamwe kuti ndezvipi zvatingaita mukuedza kutaurirana nekukumbira kudare redu reparamende kuti pave panova nepundutso nekuti tigova tinokwanisa kuwana Gender Commission Bill inoita kuti ruzhinji rweZimbabwe ruve rinopemberera chisungo chakaitika kubva mubumbiro dzvaredu remutemo.
Ndedzipi nhuna dzamungade kuona imi dzichigadziriswa dzamuchange muchizeya pamusoro pezvadzo musi iwoyo?
Chekutanga tingati isu panyaya yeongororo yatakaita yeGender Commission Bill, kunobuda nyaya yekuti isu bumbiro dzvaredu remutemo rinoti makomishoni ese achange ari maindependent commission. Asi tinoona kuti mukunyorwa kweGender Commission Bill munobva mabuda imwe nyaya inoratidza kuti mini tava nemasimba maringe nenyaya yekutsvakwa kwevashandi vekomishoni iyi. Saka izvi zvinhu zvatakaona kuti zvinogona kukanganisa kusungunuka kwemashandiro eGender Commission iyi. Zvimwe zvakare ndezvekuti tikatarisa panyaya yemainvestigative powers of the Gender Commission Bill anga ari mbiu ratiinaro izvizvizvi, takaona kuti zvinhu zvekuti vakabva vaita ivo ndo vachasunga ndo vachadii zvinhu zvinokwanisa kuremera komishoni iyi. Saka takange takumbira kuti isu zvinogona kubatsira ndezvekuti vave vanobatsirwa nemapurisa. Asi kana iri nyaya yekuti tsvagurudzo dziri kuitwa dzine chekuita nemapazi ehurumende kana iwo mapurisa acho kana mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyara romunyika, tanga tiri kuti ngavatijekesere kuti zvichafambiswa sei.
Muchinge mapedza musangano uyu, mune urongwa here hwokuti muzoenda kunoona nemagurukota akamirira zvamuri kuda kuti zvisandurwe izvi?
Takasangana navo vhiki rapfuura tikavapawo zvisungo zvataifungira kuti zvinogona kutibatsira. Ivo vakati vachagarawo samakomiti vozouya kwatiri vachititaurira kuti zvinenge zvafamba sei.
Avanga vari National Director weWomen's Coalition Muzvare Salidura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Rimwe sangano idzva rinorwira kuti upfumi huendeswe kuvatema reBlack Business Forum rakaumbwa munyika kuti riwedzere urongwa hwagara huripo nakare hwekuendeswa kweupfumi kuvatema. Munyori mukuru wesangano iri vatafadzwa Musarara vanoti sangano ravo richashanda pamwe nemamwe masangano agara aripo kare ari kurwirawo kuti upfumi huendeswe kuvatema. Sangano iri rinotungamirwa namuzvinabhizimusi vaElifas Mashava, kuchitiwo waWashington mehlo makuru vachiona nezveupfumi, vaGilbert Muponda vachiona nezvemafambisirwo emari, kotiwo waWilliam Chaitezvi vachiona nezvekuburitswa kwemashoko. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vaMusarara.
Sangano iri rinomirira vatema vari mabhizinesi. Tinotarisa zvinhu zviviri: empowerment neindigenization. Indigenization ibasa guru, ndiye tichanyanya mhanya nayo. Uyezve kunyaya dzemabhizinesi, tinodaira makambani akaita sana Zimplus vanotenga zvinhu zvinopfuura 100 million pagore. Tinenge tichidawo kuti 50 million euro kana chikamu chacho chiende kuvanhu vatema. Ndozvatichamira nazvo. Tichatarisawo zvakare kuti tidzidzise vatema nyaya dzemabhizinesi.
Tinoona kuti kwagara kwanga kuine masangano akawanda anorwira kuti vatema vanga vachisimudzirwa mabhizimusi. Chii chaita kuti muumbe rimwe sangano?
Tinoda kubatsira mamwe masangano aripo. Mamwe acho anenge aneta, asi tinodaira kuti kana tine masvondo akati wandei kana madzichechi akati wandei sezvaari, nyaya dzempowerment dzinodiwa nemunhu wese. Tinotodawo masangano anenge akati wandei. Asi chikuru chatinopinda nacho ndechekuti utungamiri hwesangano redu rine nyanzvi nyaya dzeupfumi, nyaya dzemutemo nedzimwe dzakati wandei. Saka tinenge tichibatsirana kupa mazano. Donzvo redu zhinji ndere kupa mazano kuti tinoenda sei mberi, nokuti hondo yatinayo inoda uchenjeri. Tinenge tichiita zvakare kuti kana tichitaura nyaya dzeindigenization, tinge tine mazano atinokwanisa isusu kutsigira nharo dzatinenge tichiita kana tigaka vairi. Uyezve utiende kunze, tichinoudza vari kunze kuti izvi zvinomirirei, tivaite kuti vauye kuZimbabwe. Sokudza kwenyu vazhinji vanotya kuuya kuno Zimbabwe nenyaya dzekutya kuti indigenization inoreva kuva kuti vachaputirwa zvinhu zvavo. Saka tenge tiripo kuti tivatsanangurire. Tine musangano wekutanga watichaita muna Machi kuLondon, nemimwe mizhinji yari ichauya yachatera apo patinenge tichitaura nemabhizinesi ikoko kuti vanzwisise nyaya idzi.
Kuti munhu ave nhengo yesangano renyu, zvii zvinotariswa?
Tongoda murungu kana munhu mutema chero, munhu anotsigira kana kuti anotenderana nechinangwa chedu chokusumudzira vatema muupfumi. Saka hatisarudze kuti munhu murungu here kana kuti muindia kana kuti mukarati kana kuti munhu mutema. Chero munhu anenge auya mberi tinoshanda naye.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reBlack Business Forum vatafadzwa Musarara vari parunaro muHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvirimwa zvizhinji mumatunhu akawanda emunyika zvave kuparara nekuda kwekushayikwa kwemvura yekunaya. VaZakaria vanoti matunhu akanyanyobatwa nedambudziko iri ndeari kuchamhembe kwenyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Iri ratova dambudziko guru kwazvo takatarisana nenyaya yezvirimwa iko zvino. Mvura yamboenda semaendero ayanga ichiita aisvitika ikange yauya yoinda. Painoinda paya panogona kupera kana mavhiki maviri matatu mvura isati yanatsa kunaya. Nzvimbo dzakaita sedziri kwakadzika ukwenyika tichitarisa kusouth kwenyika kwedu, idzo dzapererwa zvachose kunana Masvingo, kwakadzika kunana Manikaland neMatabeleland South and North, hatichatotauri Midlands kunana Shurugwi, Shava neBerengwa. Zvina zvinonyatsa kumira zvakanaka mune zveminda. Kunzvimbo dziri nechokumusoro kunana Mashonaland, West Central East, kunoita sekuri nani nokuti mvura uku yagara inotongosikamwa kuti inombotikana chero kanzi hakuna ikoko inenge ichinaya zviri nani. Asi sichero zvakadaro, kune nzvimbo imomo dziri kurangidza kuti dzaomerwa zvikuru.
Varimi vazhinji tainzwa kunzi vakanonoka kuvarika mbeu pasi, zvingadai here zvakawedzera dambudziko iri?
Iyi ndizvozvo, mvura yakanonoka kunaya chaizvo, kunonoka chaizvo kunaya. Tosiziva mvura ichitanga kunaya kubva kunana Oktobha, asi yemwaka uno yakatanga kupera kwaNovhemba. Asi yauya ndokubva yaenda, yaenda saizvozvo yakazodzoka taa kutoenda kumahoridhe eChristmas uku. payakauya ipapo zvirimwa zvakanga zvatsvagwa munana November zvizhinji zvanga zvatooma kare. Saka vanhu vakatozoita kukaurura zvekare.
Mvura yakadzoka, pane dzimwe nzvimbo here dzingatarisirwa kuti dzingapona mudambudziko iri?
Nzvimbo dziri nechokumusoro kumashonaland provinces zvingaita zviri nani, asi kuzasi kwenyika hatitarisiri kudaro.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Tamuka Nyoni, vanoivaivo sachigaro wevechidiki mudunhu reMatabeleland North mubato reZANU-PF. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 vanyoni.
Mazvita ratenda.
Vanyoni, tiri kuona kuti vechidiki vanga vachipemberera bhavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukatudza kuti izvi zvakakosha zvakadii?
Zvakakosha nekuti isusu kumukuru wenyika tiri kuona utungamiriri hwakadzama, utungamiriri hwemunhu anoziva vanhu. Mutungamiri wedu wenyika unokurudzira zvekare kuti vechidiki ngavadzidze. Vechidiki vogova vanhu vanogona kuzvisustaina ivo upenyu hwavo, vasava vanhu vanorarama neupenyu hwekupema zviya zvekukumbira, asi vave vanhu vanogona kuzvishandira ivo mabasa avemaoko avo.
Asi mungati vechidiki pane zvakawanda here zvavari kuona kubva kuna vaMugabe vaNyoni? Tichiona kuti vechidiki vari mudare remakurukota kana kuti mukabhineti vanenge vashoma.
Chandingataura ndechekuti vechidiki vari kuona, nekuti izvezvi zvichitaura nemacerebrations atova nezvavo aya, paachangotoshota transport yekuti vechidiki vagone kuuya kuti vazoonana nemutungamiri wavo wenyika. Kana given chance kuti kona togona kupiwa mabhazi akawandisa ka, ndotarisa kuti pagolf course pachazara nevechidiki, because program iyi ndevechidiki. Vakuda kuzoona mutungamiri wavo, uyezve kuzomona kwavari kuda kuzomona ndechekuti mutungamiri wenyika izvezvi izvi vakagadzwa kuti vave chairman weSADC, vakagadzwa futi zvekare kuti vave chairman weAU. Saka ndo zvimwe zvatinenge takatarisa isu vechidiki kuti tida kuti tizoonana nemutungamiri, nekuti vamwe vanongonzwa mumapepa, vamwe vanongoona mumatv, vamwe vasati vatombovaona. Saka vakuda kuti vazoona nemukuru wavo wenyika, vachiona kuti munhu ari kutaura nezvae munhu akamira zvakadii.
Ko vamwe vaNyoni vanosimboti zvirongwa zvakadai zvakaita sezve21st February movement zvinoita bhavhude remutungamiri wenyika kunenge kuri kupedza mari. Ko mari yacho vadii kuishandisa zvimwe zvinobatsira vechidiki munyika? Munoti kudii nemashoko iwayo?
Chandingataura ndechekuti hatingati kwai kupedza mari, nekuti isusu sevechidiki kuti tigone kubuda neoccasion nebirthday yemukuru wenyika, tinokumbirawo rubatsiro kubva kune avo vanogona kutibatsirawo kuti tibude nezvinhu zvakadai. Tinokumbira kuvanhu votibatsirawo kuti tibude neprogramu yakadai.
Tichitarisawo vechidiki vanenge vachiuya pamitambo yakadai vaNyoni, munovatora sei kubva kumatunhu akasiyana-siyana? Vanenge vachisarudzwa sei vanhu?
Kutaura kwandiri kuita sezvo ichichitungamirwa nevechidiki vari mubato riri kutonga, tinotarisa maparty structures. Tatarisa maparty structures then kuzoti avo vamwe vasimo maparty structures, pane transport yatinoorganiza kuti vanhu vagone kudi kutakurwa, vadi vauye kuzosangana nemukuru wenyika.
Saka sevechidiki vaMugabe vane makore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years, ndezvipi zvakakosha zvamungati madzidzawo kubva kwavari?
Chekutanga, vaMugabe vakatipa kuti isusu tigone vakatiunzira rusununguko ndechokutanga. Vakatiunzira dzidzo kuti tigone kudzidza. VaMugabe vakatiunzira futi programu yeminda, vakatiunzira programu yeindigenization and economic empowerment, whereby kuti isusu sevechitema tinofanira kuti tive isusu varidzi vemaresources enzvimbo matakagara tigone kusustaina nemaresources isusu ari munharaunda medu. Zvimwe zvatinodzidza kumukuru wenyika kuti isusu noti dai Mwari vavapa makore ekurarama akawanda panyika tikuramba tichingovatsigira vamugabe nekuti takavapiwa naMwari kuti vagone kutitungamirira.
Mubvunzo wekupedzisira mukomata mukavamwika vari kuti ko vamugabe zvavanenge vatikurei vadi kusira imi vechidiki kuti mumboendawo panyanga?
Zvandingataura ndezvekuti isusu kuZANU-PF tine gwara ratinotevedzera webva izvezvi zvakabva kuCongress. Tinotora zvinenge zvabuda kuCongress kana vanhu ivo vachinge vatenda kuti vamugabe ngavaramba vachitungamirira. Hapana umwe munhu futi une kodzero yekupokana nezvinhu zvinenge zvarongwa nechii neCongress.
Aiwa, tinokutendai vanyoni nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wevechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reMatabeleland South vatamuka nyoni muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama vadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiye maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Tombonzwa mumhanzi, ndinokumbira ruregerero kubva kuna Talky Vibes.
Pamusoro yehama dzangu, ndini mwana wenyu Talky Vibes. Ndokumbirawo mundiregererewo ndakakanganisa. Ndinzwiwo hama, ndakakanganisa. Ndapfukama, ndikanganwira. Ndakamboshandiswa nembepo, ndatosiya kusango ndedziko. Ndaitona semune ruvengo, kumunga hakuna ikwandazopfeko. Nekuda kwangu makabuda misotsi, dai makafa nditori nengozi. Ndipei masaga kana 50, ndipeke kutanda boso ndichene kabodzi. Ndinokumbira ruregerero, anuwe dai mandiregerera. Kutadza kwangu kwakavhura mwero, ndinochema dai mandikanganwira. Pano handisi kuzopapa, mutori nekodzero kana yekundiramba. Musambo dzamba dzamba, nyatsai kuponda musatye. Handimbofa, tiri wenyu hamawe, itai tuntwenyu. Ndaramba musambotya henyu, kuno tokwedu pachedu. Ndakamboshandiswa nembepo, ndatosiya kusango ndedziko. Ndaitona semune ruvengo, kumunga hakuna ikwandazopfeko. Nekuda kwangu makabuda misotsi, dai makafa nditori nengozi.
Nako kambo kachangoburwa, ndinokumbira ruregerero kubva kuna Talky Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano remubatanidzwa wemasangano emadzimai Women's Coalition rosangana svondo rino kuti rizeye nezvebiriro komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kana kuti Gender Commission Bill. Rimwe sangano rinorwira kuendeswa kwoupfumi kuvatema rinoumbwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuoneka ini mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Marvelous Muhlanganya uye.